Munozviziva kuti makaunti aripo iyo zvino patakavavhura semaZimbabweans tese. Takavavhura tichitaurirwa kuti tiri kuisa mari yekunze kwenyika. Takavavhura pakavharwa Zimbabwean dollar. Saka isisu hatina kumbobvira tatambira nyaya yemabhondi note. Vakawanda vanozviziva kutanga kuintroducea nyaya yemabhondi note. ZCT haina kumbobvira yawirirana nadzo. Saka inyaya yekuti tiri kuti danga retu iri nderemombe. Haungati zviri mukati amadhongi haisirizo. Saka hatisi kutenderana nazvo zvokuti zvatakashandira tichiti isisu maAmerican dollars makore esaya. Zvatakaisa mudanga tichiti maAmerican dollars makore esaya. Takutotaurirwa nhasi kuti amabhondi note. Zvakutoreva kana kuti even nyaya yemapenjeni yedu tinenge tavhuma kuti haisi mari mabhondi note. Saka isisu tiri kukurudzira mamembers edu ndezvimwe zvacho zviri papetition yedu tiri kugadzirira kuti tiendese kuhurumende kuti maziviro edu ndeyekuti mari dzedu dzatakashandira makore ese aya ange ari maAmerican dollars. Ndizvo zvatakachengeta. Saka hatisi kutenderana nekuti mari yetu yachinja yamukati yamabhondi noti. Haisirizvo zvatakaisa mukati pedanga iroro.
Asika vamoyo vashandirwi vari kuti havakwanisiwo kupai mari dzeUS dollar semihoro nekuti havatengese zvinhu zvavo kunze.
Saka vanotipa mari iri kuti vaka yakaprintwa yamangunja. Because American dollars iripo iyo zvino maservice providers yes aripo uno iyo zvino vari kuti vanoda American dollar. Vese vari kushanda kumapharmacies iyo zvino paunoenda kunotsvaga medication kuri kudiwa American dollar. Saka that's why isisu tiri kuti kuvashandi ngatipiwei kaAmerican dollar yacho. Ko iyo mari yacho takaiendesa mukati pamabhengi edu yakaenda kupi? MaAmerican dollar angaripo munyika akaenda kupi? Saka hatisi kutenderana nazvo kuti mari yetu yachinja yamukati yamabhondi note. Iye akatora maAmerican dollar angaripo ndiani? Vari kuti maclients avo ari kuvapa mabhondi note ende ndizvo zvavari kukwanisa kubhadhara. Asi haisivo vese vari kubhadharwa nemabhondi note. Ndiko kune nyaya hombe kuti vashandi ndivo vanoshanda, ndivo vanotambira mari, vanotingati pachirungu vanorisita. Mamembers edu ndivo vanoziva kuti kukambani kwapinda mari yerudzi rupi. Saka mamembers anotaura kuti macompanies edu, that's why you find kuti kuma businesses akawanda pane maproducts anobva kunze kwenyika. Vari kuvatenga nei? Vari kuvatenga nemaAmerican dollars. Zvinoreva kuti iripo American dollars. Kunenge kwaakusarudza kuti kana ndaiwana ndoibhena ndoitengesa ndobhadhara vashandi. Hatingabhadhari nenzira yakadaro. Munhu wotora mari kashoma shoma American dollars woenda kublack market wotengesa yobhaluna wowana mafigures asina vasa wouya kuzondibhadhara yasalari yangu. Hazvivasiri.